Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri kubvumbi 24/2018. Darerezi mosha remubula wayo rino tura mutongo wekuti MDC inotungamirwa na Van Nelson Chamisa pamwene MDC inotungamirwa na Muzvare Thokozani Kupe zose zinogona kushandisa zita rekuti MDCT kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa nedarerezi mosha. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mubulawayo vanhu nemakambani vachiratidza zvinhu zvavo kune veruzhinji. Vagari vekwachiyadzwa voenderera mberi nekurwira kodzero dzavo sezvo pasina zvavari kuwana pamangoda anocherwa kwamarange. Zano PF yoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzayo kumasvingo. Vamwe vagari vemuHarare vopinda musvondo rechipiri vasina mvura yemutepi mudzimba dzavo. Vagari vekumakoni West vobatana vachigadzirisa migwagwa yavo kuitira kuti motokari dzikwanise kusvika mudunhu ravo. Muchirongwa cheDa Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakangano kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa nyaya yekuti darerezi mhosva remubulawayo rinotura mutongo wekuti MDC inotungamirwa na Van Nelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa na Muzvare Thokozani Kupe dzose dzinogona kushandisa zita rekuti MDCT kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa nedaro redzi mhosva. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.